musangano uyu ndingauti wanga uri wekutanga kuti siti tirikufamba sei after ndapuwa basa navatangira rekuti tinozana kubata ndakabata kudero pane mabasa avanoti tiite kuti tiprepare for elections tikuetakanite selection tigobatana nevamwe vose vatotisevenza navo tunza mubig tend ivo vachipora zvavo vari kumba vasingavhunduki saka vatipa basa ravo kuti ndirambe ndimanya naro ndichiita misangano yekuti tifambe nokuti vanga vachirwara mazuva apera vanga vachingoti iwoita but vazoti ndokusiya uchiita zvese uchiita basa nevamwe uchiinda mberi saka basa rangu randanchiita nhasi nderokuti tifambise musangano kubva nhasi tione kuende maactivities tione kuende zvinhu zvekufamba
saka ndiani anovapinda musangano
organizing elections directorate ndinoredwa nachairman organizing chairman secretary for elections nemadirector ese na treasurer general secretary general nevamwe madirector ese pabasa ipa
ko vamwe vateedzeri vapindawo here musangano wacho
no vamwe havapindi muna iwoyo because ive ndiri vice president yanga iri sector yangu iyo sector yangu yokucontrola those areas ndo hati yemusangano mavice president anopinda kune mamwe mameeting anoita nezvavakaasaini
totarisawo iyo nyaya yavatsvangirai pakambobuda mashoko ekuti vaenda kusouth africa musi wechishanu apa tiri kunzwa kuti varimo muzimbabwe zviri kufamba sei
vabuda manherano vava vari muno hameno vari kungonyora ava pane zvinhu zvimwe zvakawanda zvazara mumidhiya vanhu vachitukana vachinyora zvinhu zvisipo vatsvangirai vanga vari muno havana kungobuda vabuda nhasi manherano iwayo
saka munotarisira kuti vanodzoka rini
kana munhu aenda hake kunorapwa unogotaurwa here tisimana chirepa here vanozoudzwa namachirema kwavari kuzorora kuvachirapwa vachatiudza zvavo kana vouya chero vauya vari tisongoramba tichisevenza kusvika ivo vauya kubasa saka ngati isu totaunangane basa saka tatotanga basa kana ivo vange varikavha vachatiudza zvokuita vanenge tichingorifeya zvinhu kwavari ini ndichingotungamira musangano tichiinda
panga pambobuda mashoko nezuro yekuti vanenge vari kuti vari kuda kusiya basa zviri kufamba sei panyaya iyoyo
ndo zvataurwa kana vagututi handizvo zva ini ndiri acting wavo havana kundipa mashoko iwavo mashoko iwavo tinomati ndevanhu vanenge vakuda vane zvavari kutsvaka kana vada kusiya basa vanotaura vachataura vega hatingavatauri vanokumirwa imombe imombe yevhe vachataura kana vataura inivatidirect vanondiudza kuti ndakufunga zvakati kana vachada vachada napati yavo vachataura pavanoda padiko zvino varipo munhu anenge ane health yake isu achiita nemadoctors vamwe vanoziva zvogumira pasi isi is not for us to question anyone can be sick unogona kurwara uchiudzwa kuti unogona kurikavha nemazuva akati and isu hatibvunzi izvozvo tongoziva kuti no candidate yatakati iri kumaelection kana ivo zvavaremera vachatiudza asi hatingatauriri kuti zvese zvaakubuda izvi zvangova zvevanhu vari kungospekuleta nokutaura zvaanoda end hatizundivanani asi kana muchitovaziva mutibatsire wekuti muri kumanyirepi
saka zvekuti ngapaitwe sarudzo dzemumwe mutungamiri vanhu vachiita bata murefu bata mupfupi ndezvemugodzi matsuru
hatinombotaurwa izvo ini ndinotokuudza kuti basa ratatopuwa ndirokuprepare for election rokuti tiprepare ndotoita basa zvese zvamuri kutaura hazvipo saka kana zvichimbodaro zvinombotaurwa zvisina dete vanhu vari kuspekuleta nokuda zvinhu zvavanoda nevanhu kuda vane munyumo womwe vari kuvhima nomunyumo womwe zvino kana variko vari kuvhima nomunyumo womwe hameno vanotomirira kusvika yadonha munyu wacho unogona kutonyunguduka uri momuhomwemo